Inindi ni Marvelous Mshanganya huye ndichiti hei nomi soroye na uzedu zanasi mufuro chikunguru 2018. Varume vaviri vakasungwa kubulawayo vanoti va John Zulu na va Douglas Musekiwa avo vari kupomerwa mhosva yekukanda girinedi ku White City Stadium vachinzi vaida kuuraya mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vakuru voburitswa muusungwa vasina mhosva yavapomerwa. Bato reNDC Alliance rinoti harisi kufara zvachose nemabatirwo ari kuitwa sarudzo neZimbabwe Electoral Commission zvikuru pagwaro revavhoti nebepa rekuvhotera. Mamwe masangano akazvimirira oga anosanganisa Election Resource Center neZimrights opomerwa mhosva yekushandisa mari zvisizvo. Brazil yotamba neMexico mumakwikwi eWorld Cup na 4 masikati ano ukuwo Japan ichitamba neBelgium na 8 maneru. Chikwata chevakare mara chekumanikaland chemutambo webasketball chokundikana kunoita mitambo munyika dzekuchamhembe kweAfrica nekushaya mari. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nhasi tiri kutarisa gadziriro yesarudzo dziriko mwedzi uno paine kuchema-chema kwevanopikisa nemabatirwo ari kuitwa sarudzo nevezeke. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.